පිටපට ජලකඳමා ගංගා
navatinu gangave imba ganga navatinu gangave imba ganga navatinu gangave
Navatinu, 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 navatinu.